Mutemo on the statutory instrument 118A of 2022 wadzikwa nehurumende wakangoda kufanana ne price control pachirungu nekuti hurumende iri kuda kurova imbwa yakaviga mpinyu nekuti iri kusandudzira kana kuti tingangoti iri ku fosa vemabhizimusi kuti vatengese zvinhu nemutengo wainenge yakatara nerweseri iri kuda kuti vemabhizimusi vatengese nemaprize anoenderana nemutengo wemari wainenge yakatara pamusika wemari unozivikanwa sekuti willing buyer, willing seller uri kushandiswa nemabhengi.
Mungatsanangura here nezvehamuri kuti willing buyer, willing seller?
Iyo inonzi willing buyer, willing seller rate iri kushandiswa nemabhanga. Inonguva yekuti vane mari yekunze vatengese nemutengo wepasi asi mabhanga haasi kutengesa mari iyoyo kune veruzhinji kana kune vemakambani vanenge vachiida. Dambudziko riripo nderekuti bhanga guru renyika harisi kuda kuti mutengo wemari yekunze ukwire sekuti rinenge ronzi ratadza basa.
Mutemo uyu ungakonzera matambudziko api chaizvo vaboroma?
Chekutanga, vezvitoro zvikuru munyika vachatanga kubvisa zvitengeswa zvavo masherefu zvikuru sei izvo zvinonyanyisa kudiwa nevanhu kana kunyanyisa kushanda zvakaita semafuta inova cooking oil, chokera, sugar nezvimwe zvakadero sekuti vanenge vasakwanise kubhadhara vanovatengesera ende ruzhinji rwevari kuvatengesera vari kuda mari yekunze. Izvi takambozviona zvichiitika kuna na 2008 nekuna na 2009 zvikamboitika zvekare pakati ipapapa. Saka vemabhizimusi vanoiziva hondo yacho ende vanogona kuzviita nekuti ivo havangatengese zvinhu zvavo nemari iri pasi pemari yavanenge vakabhadhara kuti vanenge vava pazvinhu izvozvo. Chechipiri chekuti zvinhu zvizhinji zvinenge zvichitengeswa muzvitoro zvikuru zvichaendeswa kune matuck shop kana kuti kune avo vari kutengesa vari mudzimota nevari mudzimba vakasiyana siyana.
Nechikonzero chei?
Nekuti vanobhadhara vemaindustry nemari yekunze. Zviro kuti vematuck shop ndivo vachange vachipiwa yatinoti preference neindustry sekuti vanobhadhara ipapo ipapo uye vanobhadhara mari yekunze. Vasiyana nezvitoro zvihombe vanenge vachibhadhara mari yemuno vachidawo kuzobhadhara panopera masondo kana maviri kana sondo rimwe chete. Chechitatu chaitika zvichawedzera iyo inonzi informalization.
Munorevei apa?
Kureva kuti vemakambani vanga vachimbobhadhara mitero kana kuti vachishanda zviri pamutemo munyika vachibhadhara vashandi vavo zvakanaka vachaenda pasi kana kuti kuviga mashandiro avo sekuti vemakambani vachatanga kutengesa nerweseri kuitira kuti vasabhadhara mutero kana kuoneswa hondo nehurumende kuti matengesa nemutengo usiriwo. Izvi ndozvo zvinogona kuitika mumazuva ari kuteera. Asi mutemo uyu hauna chaunogadzirisa dambudziko ratiri kusangana naro rokuti mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira.